Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinotangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 1, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutima kwanza kwa nesu mchurongba chatu cha nasi. Ini jini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndikiti esu nesu mchurongba chatu cha nasi. Sangandoro nomirira vagarire mumusha wechitungwiza rinoti richagara pasi nekanzuru pamusoro peurongwa hwayo hwekuda kuputsa ruzhowa kana kuti majurahoro achawanikwa akavakwa zvisiri pamutemo. Vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuti vachaendesa kujeri reGuantanamo Bay kuCuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muAmerica vachasungwa vaparadzi mhosva. Muimbi Roy Nkuda Kwashe Kachiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ofarirwa zvakanyanya nevateeri vemimhanzi zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadande mutande. Ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti richaedza kugara pasi nekanzuro yechitungwiza risati ratora matano zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nekanzuro kuti ine urongwa hwekuti vagari vakaisa majurahoro kana ruzhova vasina kupiwa mvumo nekanzuro vazvigadzirise. Kanzuro yakapa vagari kusvika musi wa28 mwedzi uno kuti majurahoro avo ange ave pamutemo vachibhadhara madhora ekuAmerica 150 kukundikana kubhadhara mari iyi midhuri yavo yoputswa. Mukuru weChitrust muzvare Alice Kuvea vanoti sevagari vanoona sekunge kanzuro iri kuisa simba kuzvinhu zvisina basa ichikundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nedhorobha ravo anosanganisira kushayikwa kwemvura nekupfachuka kwepombi dzinofambisa tsvina yemuzvimbuzi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuro yechitungwiza kana omeya, asi mumwe kanzura abvuma kuStudio 7 kuti tsamba iyi ndeyechokwadi uye yakabva kukanzuro. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Kuvea.
Sevagari zvinhu zvakatikatyamadza kuona gwaro iro richiiswa mumasocial media ese maWhatsApp, maFacebook, maX nekanzuro yedu.
Makanga musina kunge manzwiwo here pfungwa dzenyu padanho iri kana kugarwa nemi pasi?
Kanzuro yedu haina kumbogara pasi nesu semastakeholders kuti vatiudze kuti pane chirongwa chakadaro chiri munzira kuuya. Chechipiri, sevagari tiri kukatyamadza kuti kanzuro inokoshesa nyaya dzemajuraho ichitadza kukoshesa kuregulariswa kana kuiswa kwedzimba dziri pamutemo dzinopfuura 55,000 muguta redu rechitungwiza. Kana iri mari yavari kuda, dzimba idzodzo dzinokwanisa kuvapa mari yekuti guta ringe richigadzirika. Dzimba dziri kugara pachena. Chechitatu ndechekuti vashandi havasi kubhadharwa. Ndivo zvekare vashandi vari kuda kuti vapinde mumusha vachipwanya kana kuti vachibatsira kubviswa kwemajurahoro avari kuti haasi pamutemo.
Muri kureva kuti apa muzvare Kuvea?
Zvinhu zvinokosheswa nekanzuro yedu zvatikatyamadza zvakaita seiyo nyaya yemajurahoro. Mumusha umu tine sewage iri kuyerera mudzimba, sewage haisi kugadziriswa.
Saka matanho apa hamuchatora, zvii zvamuri kukurudzira vagari kuti vaite?
Sezvandataura pekutanga,
kuti sevagari vazhinji hatisi kubvumirana nemutemo uyu saka zvinongoreva kuti 28 February vari kutaura kuti ndozuva rekugumisira kuti vari kubatswa nemutemo uyu vange vaenda kukanzuru vanobhadhara mari kana kuti vapwanya midhuri yavo hatisi kuwirirana nayo zvekare saka tati tichatanga taona kuti tataurirana nekanzuru togara pasi tonzwisisa neizvozvo tiri kumbokurukura nevatakatuma makanserasi kana zvarambisisa tonzwa vemutemo kuti tochiita sei sevagari 28 wacho asati asvika
ava vanga vari mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vachitaura vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti danho rehurumende yavaDonald Trump rekuendesa kujeri reGuantanamo Bay riri kuCuba vanobva kune dzimwe nyika vasina magwaro ekugara muAmerica vanenge vabatwa vaparadzi mhosva harina kodzero dzevanhu dzarinotyora vaTrump nechitatu vakazivisa nezveurongwa uhu pavaisaina mutemo weLake and Rail Act uyo unosungira gurukota rezvemukati menyika muAmerica kuisa muusungwa vanobva kune dzimwe nyika vanenge vasungwa mushure mekupara mhosva dzinosanganisira Cuba kana zvimwe jeri iri riri kuchengeterwa vanopfurikidza mwero masangano anorwira kodzero dzevanhu agara zvavo achiti jeri reGuantanamo Bay mucherechedzo wekuti America haichengetedzi kodzero dzevanhu sezvo vasungwa vakawanda vachinzi vaichengetedzwako vasina kupomerwa mhosva kana kutongwa ngatinzwei hurukuro yataita navaMasie nezvenyaya iyi
pane zvino hatikati pangave pane kutyorwa kwekodzero because uyu mutemo uyu wakabva nekucongress saka ndiwo watove mutemo wemuAmerica saka kutyorwa kwekodzero inenge yanyaya yekuti mutemo wacho paunenge wakuchiimplimentwa uchaimplimentwa here vachiita sewo into consideration dzimwewo kodzero dzinosanganisirawo kuti munhu anokwanisa kuva ane right ye yatingati pamutemo due process saka izvi ndizvo zvinhu zvatofungidza kuti maybe zvinokwanisa kuve zvichizooneka pamberi apa kuti mutemo uyu pauchazoimplimentwa ungave uchiimplimentwa zvakadii ende uyezve kungave kune dzimwewo kodzero here dzingave dzichityorwa panenge pachi
mutemo wakajeka uchinzwisisika uyu vaMasie
uyu mutemo uyu watove mutemo muAmerica ende mutemo uyu uri kutaura zvinhu zviri clear zvokuti kana usina mapepa wakapara mhosva ndo panofanira kubatswa kana usina mapepa wakapara mhosva ende mhosva dzacho dzirimo mumutemo iwowo dziri kutaurwa marights ako kana kuti unosungwa uchiendeswawo kuchizarira sezviri kutaurwa
asi mutemo uyu unokwanisa here kunge uchipikiswa kumatare edzimhosva
pachidimbu yava mutemo muAmerica and ya federal law saka kuchallenja kunenge kuchizoitika ipapa apa kunenge kuchichallenja kuri kumatano ekumusoro kwakaita sekusupreme court and kana pachallengewa panenge pakuchitaurwa dzimwe nyaya dzinenge dzichibuda kutaiwa mutemo uyu unotyora dzimwe kodzero dziri mubumbiro romutemo but honai zvinenge zvichiitika apa manje ndezvokuti kana usina mapepa uri muimmigrant asina mapepa uyezve wakapara mhosva pachanetsa panenge pane a very thin line yokuti pave pachiitwa maarguments anenge ari constitutional kuti uyu mutemo usagadzwe but sezvandataura pakuimplementa mutemo uyu kune dzimwewo nyaya dzakaita senge maprocedural due processes yokuti kana munhu abatwa munhu ane kodzero dzake semunhu dzokusabatwawo zvisina kunaka zvokusaitwa torture kana zvokusabatwa zvisina hunhu
ava vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7 vanotengesa zvinhu zvavo pamberi pezvitoro nemunzvimbo dzinoungana vanhu kumaruva vava kumanikidzwa kutora maresinesi ekutengesa zvinhu zvavo kana kuti hawkers licenses nunurai jena anotipa nyaya inotevera
vanotengesa zvinhu ava kumaruva vanoti vava kubhadhariswa mari dzemaresinesi dzakasiyana siyana zvichienderana nedunhu ravanogara asi vose vanoti kubhadhariswa kutengesa zvekudya zvakaita semichero yemusango utsine hwemhando yepamusoro-soro sezvo vari kuedza kurarama muchokwadi. Mumwe mugari ari kutengesa mango pamurombedzi ndiamai Jennifer Rusere vanoti vanowana madhora masere pazuva. Vanotiwo vanonzi vabhadhare madhora mashanu pasvondo semari yerezinesi yavanoti yakawandisa sezvo mamwe mazuva vachiwana mari shoma. Mumwe anotengesawo muriwo nemadomasi zvaanorima mubhuku rekwachiyangwa pedyo nemurombedzi vaSimon Chiyangwa vanoti kanzuru iri kuda kukohwa paisina kudyara sezvo pasina zvainoitira vanotengesa. Vanemurodi Chizhanje vanotengesa michero yenguva iyoyo nezvirimwa zvavanorima zvakaita semagaka, chibage nezvimwe kumangura. Vanotiwo madhora makumi matatu kana kuti US$30 yavanobhadhariswa pamwedzi nekanzuro yemakonde yakawandisa.
Manasenzi acho mapurize atakakwira semana akanyanyisa even though riri regore zvaro.
Mukuru wekanzuro yeZimba Rural District Council vaEnias Chidhakwa vanoti vanobhadharisa marevenesi kuvanhu vanotengesa munzvimbo mavo kuitira kuti vawane mari yekuvandudza matunhu madiki ari munzvimbo yavo. VaChidhakwa vanoti vakapiwa mari yekuvandudza nzvimbo kana kuti devolution funds inoita zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri emari yemunyika kana kuti 622,200 vig. Vanoti mari iyi zvikamu zvitanhatu kubva muzana pamari yavainge vavimbiswa yavanoti ishoma zvikuru pane mabasa ose anoda kuitwa. Mukuru wekanzuro yenyaminyami kukariba vaPeter chinoda kufa vanoti mari dzekuvandudza matunhu dziri kuvayamura kuvaka zvikoro nemakiriniki mudunhu mavo mavanoti muchine zvikoro zvisina midhuri.
District rakasarira sitere munyaya dzezvikoro nemakiriniki. Saka naizvozvo kanzuro yakawana zvichikosha kuti mari dzedevolution dzatiri kuwana kubva kugavhumendi tidziendese panyaya yekuvandudza zvikoro zvemuarea.
Asi vachinoda kufa vanoti mari iyi iri kuuya iri shoma zvekuti zvichavatorera nguva kuti vavake zvikoro zvakawanda vachiti gore rapera vakapiwa zvikamu zvitatu kubva muzana pamari yavainge vakavimbiswa. Munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti makanzuro anofanirwa kubhadharisa vagari nevanotengesa mari dzemarevenues nemutero kuitira kuti vawane mari yekusimudzira nharaunda dzavo.
Mutemo wedu ndewekuti mari inenge yakolektwa nehurumende percentage iyoyo ndo inoenda kuzve 92 local authorities asi havapuhwewo semari dzakafanana. Asi munofanira kuziva zvakare kuti hurumende izvezvi tiri kunetsana nevanhu kuti atichada vanhu vanosenzera outside yatingati outside the fiscus vanhu vasina chavanobhadhara kuhurumende.
Vagari kumaruva vanosungirwawo kubhadhara mari yemutero dhora rimwe chete rekuamerica pamunhu anenge apfuura makore gumi nemasere iyo inobhadharwa kuna sabhuku. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Aleta Muzorewa vanova ivo vari kushanda vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose panyaya yezvikoro zvavanokwanisa kuenda kunze kwenyika uyezve nemabasa. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mugati tsananguriro kuti mabasa api amuri kubata pari zvino
basa randiri kuita zuva nezuva ndichimuka ndichirara ndere kutumidzira information kuvana vekuZimbabwe kwese kwese kwavari kuti vawane chekubatana nacho kuti upenyu hwavo hunge huchienderera mberi uye kuti vakwanisewo kuzvichengeta nekuwana basa rinovapa upenyu hwakarurama.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri semudzimai ari muno muAmerica muchibatsirawo vanhu pasi rose?
Ini muno muAmerica ndakauya nepamusana pekuti hurumende yeZimbabwe yakandibhadharira chikoro vachibatana neAmerica 1983. Zvese zvaifanira kunge zvakaitika pandiri zvakaitika ndakawana upenyu hwakanaka muno muAmerica. Ndiri kutambirawo kamari kanoonekera kuti ndinge ndiri munhu ari kurarama muAmerica zvakanaka. Saka ini ndachizova mugari wemuAmerica. Ndakaona kuti ndine mukana wokubatsirawo vamwe vanhu kuti vawane chekubata sekubatsirwa kwandakaita. Saka zvakandipawo shungu ndichiona kunetseka kunoita vanhu kuti vawane mabasa kuti vapedze chikoro kuti vangowanawo upenyu hwakarurama. Handingati ndinoda kuti zviitwe nemumwe munhu, ini ndigere ndakangotarira. Ndakaona chiri chinhu chiri mumaoko mangu wokuti ndibatsire nepandinogona napo. Ndo zvakandiita kuti ndibatewo kandima kangu kandakabata ikakaka kubatsira vamwe.
Zvii chaizvo zvamunobatsira nazvo pari zvino?
Pari zvino zvakati wandei. Ndinoenda pasocial media paplatform yainonzi LinkedIn yemaprofessionals. Ndinotsvagiridza vanenge vachiadvertisa zvinhu zvakaita mascholarships evana vanoda kuenda kuzvikoro kubvira kufirst degree kuita maPhD nemamasters. Ndinotumidzira information yakadaro. Ndichizosanganawo nezvimwe zvinobva kuUnited Nations zvinopawo kubatsira anonzi manonprofit organizations kumusha vanovati manongovernmental maNGO vanenge vachidawo kuti vaapply tumagrants netumari dzokuti vatange maprojects avo. Ndinowanawo information iyoyo ndichiisa pamaplatforms eWhatsApp nepaFacebook naipo paLinkedIn pangu. Saka zvimwe zvandinobatsira nazvo actually now that I think about vana vari munhu vanenge vauya vacho tinoedzawo kuti vange vachirarama upenyu husina kunyanyooma. Nyika ino yakaoma, saka tinoedza kuti vana ava vadzidze kuti vanoshanda sei nevamwe muzvikoro, vanobudirira sei kuti vasanya nyotambudzika kuti havazi kumba havana vanovasapota. Saka zvinhu zvandinosapota nazvo zvakati kuti, asi shuviro yangu ndeyekuti vana vekuZimbabwe vange vaine chekubata pese pavari.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanogona kundiwana paFacebook pangu, vanotevera zita rinoti Aleta Mujei Muzorewa. Profile yangu inoshare information dzese dzandiri kutaura idzi. Vogozondiwanawo pa WhatsApp pangu, namba yacho iri 702-245-1401. Ukaenda pa WhatsApp pangu unotambirwa nemessage inokupa ma instructions ekuti uite zvinhu zvitatu. Chekutanga kukonekta neni pa LinkedIn, chechipiri kuenda pa Facebook kuti uone zvinhu zvese zvandinenge ndichipostawo ipapo, chechitatu ndechekujoina magrupu andinawo pa WhatsApp anopa information zvese.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shoma. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi muchirongwa tiri kutarisa matano ari kutorwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ekupinda munharaunda vachinzwa pfungwa dzevabereki pamwe nevarayiridzi pamusoro pemafambiro ari kuita dzidzo munyika. Tabata, mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Tinotenda mukoma zvakandibiri kufamba kwatiri kuita tichiita nhaurirano nevabereki nevarayiridzi tichinzwa muono wavo panyaya yedzidzo. Tikusarisa zvinhu zvakati wandiye tichitarisa nyaya yelena wofe tichizwa vabereki vazhinji vachinyunyuta kuti vakaomerwa mari dzavo hadzisi kukwana kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Kana kuri kumamisha kumwe kune nzara yakanyanya, havatorina chekudya. Wana vaya kana wasuka kushikoro, kurukushuka kusina chegu jiwa zakari. Chepiri tukuna wamu agara kumba waka wanda watu kusangana nao, waya drop out na mduta za kupatela school fees. Chitarisa wanya ya mdurobe ya kuchiririza, nyaya ima extra lessons kutuwabiri kwa sinji wari kuchema, kutumari ya kupatela ma extra lessons ili kuwari mira wasuki igona. Watikuru zira kudai urumende ya badara varairizi. Varairizi wachema ni ya muoro, kutumari ya wa ya kutambira wa ishomu, dai urumende ya wapu wa muoro, unaita kutuwa kwanisi kushanda basara wakafara. Asikune nyayazo ya nyanyo neta ye curriculum. Kwa zinji wari kuti curriculum ye zaakungo chingu wa chingu. Na buku hachu hapana wara elizu wachiti. Havana kumbo uzu kwa kuti zunye ituwa sei basari jara wapu ya renyo curriculum. Usati kwa uzu kwa kuone kwa kuti basaracho runobatu wa sei. Uye jemari ya kusupporta kuimplementa curriculum ita. Shukoro zile kuti asina. Fabiriki wari kuti ndiwa ze waku badala maari ze kuti new curriculum ii implement. Fabiriki wari kuti wari kubadala skuwa zimeo maari ze kuti zikune zivakwa zunuda kuituwa ne district. Kune mafunctions akasi ya nasi ya na wari kuti wa contribute. Pamsoro zipe kubadara ibo zito yewana yewa gara waru kutuomerwa ni kubadara kwayo. Asisi zini chachanya nyona inyonga nyonga mu education sector iliku pupuru wadu wabere kine wara elizi pamuchete.
Saka jamuru kuwa na mchakuru zei mnozo zishandisa kupi uye junozo batsira ane nzira ipi mkuwandu za zizwe mnyika.
Ungororo ii iliku da kutibatsira kutituumpe evidence ya kakwana kuti tezipi juripa ground kuti kana taku utaura ni urumeni kana tisinge tisa kama inda vechet, tukunya tozia jiripa ground. Chekipiri, aisi ungororoche kupana na mazano ne wabereki. Kutinya education aisi ya munu umechet. Aisi ya amalgamated roads ya tunyeno Zimbabwe. Inya ya imu wana wese we Zimbabwe. Mkata za imba, nunga imba higa higa mwinika. Ito rinye mwana alenda ushoro. So, tinyenge tita kutikana, tabatila na kukazila ma solutions. Tozo heka chirirangwe uze kutiti approach wanu wane ma solutions kutuwa kukazilisi. Tungwene zangu watu kutosanga na wane ma solutions. Atili kumbata kukazilisa pa mwje kwenye communities. Ajisi ya hatu gaziriku kwa mkommunity mwomu. Hii bada mbuziko mamu wane nga wane na wama digi digi. Harukusara achito gaziriku.
Mwuri kushanda ni urumende ere muongorore amuri kuitai.
Urumende yedu tunoshanda nayo zakanyanya. Inga isi ya zutanda mzewe asisi nurambati ruisa kusika zutanda ya zuzu zafa. Vacha anzuwa. Zatia zushandisa mkati arzatine magwaro atiru kugazira. Mamwe chuku siya pa max school at school level. Eku nyunyuta kwedu. Nekuto gazira misangano. Yekuto sakana ne mali daze skoro. Kwa tine getanzwa kutikune damu ziko. Mata mziko ashito gazirika. Tumitorene na urano zatieti. Zatia na maloko authority. Wapa mapetition, tisi kazirisa nyaye zizo. Kusendro government, tagala tine misangano ya tino mboita, tinitora zuhese za tanzwa, tishangi tiki zishandisa imomo, tinegeta ni atuotuma policy brief, anozo upa guidance kuhurumende, kana jingi yada kuterira, zizo yedu yejika yosu muziru.
Mangama katerira kumutungamiru ya sanga nure amalgamated rural teachers union of Zimbabwe wa obet masara ure mchirongwa chedu upenyu wedu. Terira isu akara shondrono uya, abotino kupaichimwe chirongwa. Muna uzemi tambo mumwe muimbi wechidiki achiri kusimukira Roy nikuda kwashe kachiko uyano zikanwa neri kuti Oriano ari kufarirwa zvakanyanya nevanhu akawanda pamasaisa yesocial media nedzimbo dzake idzo dziri kuita mukurumbira zvikuru pamadande mutande nepanhepfenyuro dzakasiyana siyana munyika. Pasmon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Zimbo za Oriano zirikuita mkurumbira pare zvino dzinosanganisira kubara mambo, makarima mpoto, nekamwe kanonzi ndakuda super glue. Oriano anoti arikufara zvikuru nedano rasvika nemimanzi yake iyo yanoti yakatangira mukuimba mukereke.
Ndokufara zvisingaite nekuti manzi yangu iri kutambirika. Ndokuti ndakafambo apo neapo ndokunzwa Oriano. Ndakatosvikawo apo zvitonzwa Oriano, haiwa ndinozvitenda. Asi ndichitoriwo mudiki tichiri kutozama, tichiri kutoshingaira kuti tisimuke tisvikewo pane vamwe vakakunda kare.
Achipindura mibvunzo yevakawanda yekuti izwi rake rinoita serakarerekera kune remuimbi ane mukurumbira Ja Prazer, Oriano anoti muimbi uyu Ja Prazer ndiye akamutsa chipo chake.
Isusu takatarisa mukoma Ja Prazer munhu mukuru zvakanyanya sezvekuti chinotovawo chishuwo chedu kuti tisvike panenge vari saizvozvo. Saka kana muchinzwawo kuti izwi rangu rakarekereka, aiwa tinozvitenda kunzwa kwenyu, hatingadzivisi. Asi vanhu vakuru vaya.
Mumwe wechidiki anofarira dzimbo dzaOriano ndiKeith Tavarwisa uyo anogara muHarare. Tavarwisa anoti anonzwa kusimudzirwa nemimhanzi yaOriano.
Oriano inini anondigonera, music yake inoti motivator singaite, inoridzika chiropa, chiropano vabereki, chiropano vadiki, kwoza haina zvinyadzi. Yaanogona.
Vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachishandawo semudzidzisi wezvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti muimbi uyu ane mikana mikuru yekusimukira nemimhanzi yake sezvo achiimba musambo unofarirwa nevakawanda munyika.
Anotaura kuti ane future yekunyatsobudirira nemusic yake, nokuti munhu kuti unyatsobudirira munyika yaunoimba unofanira kuimba music inoenderana nenzvimbo yauri, inonyatso kuti vanhu vanoita vakaiteerera vanonzwa kuti yes, iyi ndiyo yatingati imusic yedu. Saka ukaona sesungu yakaita sandakuda unonyatsoona kuti Oriano ari kuimba zvinonyatsoita maungira muhana dzevateereri vake vemuzimbabwe.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vanoti sangano ravo riri kugadzirira kuzoita zvirongwa zvekudzidzisa vaimbi kushandiswa kweunyanzvi hwechizvino zvino kuti vawanewo pundutso mumabasa avo.
Kudzidziswa nezvine chekuita nemashandukiro ari kuita technology yeart. Saka tiri kuti gore rino iri uyai muregister, mapromoters ngavauye varegister vachirinyiwa malicense avo, nekuti hazvisi kuzobvumirwa kuti paitwe maevents nemapromoters asina kuregister.
Oriano uyo akaberekerwa muHarare anoti akatanga kuimba achiri mudiki muchechi anopinda apo ainge achiri kuchikoro chedzidzo yepasi. Anoti wacharamba achiimba kuchechi yaasina kuda kudura nezita, uye kambo kake kekutanga kakaburitswa muna 2019. Oriano akabatanawo nevamwe vaimbi vanosanganisira Pop 10 pakuburitsa kambo kanonzi Akunamata ako kari kufarirwawo nevakawanda. Oriano mutambi anoita unyambo dzekusetsa veruzhinji kunze kwezvemimhanzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vateereri, hechinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vagari vemumusha wechitungwiza reChitrest rinoti richagara pasi nekanzuru yechitungwiza pamusoro peurongwa hwayo hwekuda kuputsa ruzhowa kana kuti majurahoro achawanikwa akavakwa zvisina mvumo. Vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo padano rakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuti vachaendesa kujeri reGuantanamo Bay kuCuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muAmerica vachasungwa vaparadzi mhosva. Muimbi Roin kuda kwasheka Chiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ofarirwa zvakanyanya nevateereri zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadandemutande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei ku tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soku isika tese.